Vanhu vazhinji vanonoka kumabasa nhasi mushure mekunge vemakombi vavaburutsira kunze kwedhorobha zvazopedzisira zvaita kuti vanhu ava vafambe netsoka kupinda mudhorobha. Mumwe wevanhu ava ndivaMartin Kondo vanogara mumusha weHighfields.
Isu tangomukoma kusenjibva kuHighfield. So ndakwira lift along Willowview Road ndakusvika pana Birmingham. Ndaona pakatomera mapurisa achitema kombi achitena kutodzoka kumakombi akangoti takudzokera pana moto tibatsirawo kuti tikubatsire because mutown hamuchapindike. Saka it means kuti tobve kumba kwedu kupinda mutown takutofanira kuti tikabhadhara 50 cents pakutoita ngepachamira kuti kamwe kamotikari pakuona kuna bhebhi kuti pinde futi mutown. Ufisha tikwanise kuti 50 cents ndokuita $2 kupinda mutown. Kumba kunesina mari, mari tinoiwana kupi? Ende mari kana kubhengwa chakuna nyika ina mari, saka toita sei nezvazvo? Zvakutotomera.
Mumwe mugari wekuchitungwiza uye aishanda pane chimwe chitoro chiri pakati pedhorobha vaLibert Mombendambe vati zvavatorera nguva yakareba kuti vafambe kubva kuCoca-Cola kwavaburitsirwa kuti vapinde mudhorobha.
Ini ndinogara kuchitungwiza. Makuseni anhasi ndashamisika zvikuru ndichiona vanhu tichiburutsirwa kuCoca-Cola tichifamba netsoka ndofunga about 3 kilometers kubva ikoko kusvika mutown muno. Taona chokwadi zuva ranhasi kuti hurumende yamunangagwa haina kana kumbosiyana neyamugabe iripo pakushukurudza isu vana veZimbabwe nekuti tambudza.
Izvi zvatsinirwawo nemugari wekuWarren Park vaHubert Corner avo vati vaburutsirwa kushowground vakazopedzisa rwendo rwavo netsoka kupinda mudhorobha.
Makombi vanhu vacho vemakombi vari kuuya otisiya paya paya tomirirawo mabhazi acho dzimwe nguva usaaone plus tiri kuisa in extra cost. 30 cents of which it's something unexpected. Nyango kuvarongo vedu tikavaudza izvozvo havasi kuexpecta zvinhu zvakadaro tivatiwedzero mari. And again tichitaura zvinhu zveshokwadi pabhazino ravevende pakabiwa mari nevakuru vepolitics. Kana mumwe munhu achinza nedzimba 700 ngadzitengeswe mari iyoyo vakamainfrastructure yechokwadi yekuti zvinhu zvinyatsoitwa nechokwadi. Tisaite tichitsotswa zvatinoitwa izvi. Tiri vanhu vakuru hatizi vana vadiki. Chitsotsi chanyanya, we don't want that anymore.
Mugari wekukuwadzana muzvare Joyce Chabikwa vati vaburutsirwawo pashowground zvava kuvadhurira kuti vapinde mudhorobha sezvo vachiti vave kutoita zvekutsvaga dzimwe motokari dzinovapinza mudhorobha kana vachinge vaburutsirwa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti makombi aburutsire vanhu.
Ini ndogara kuwadzana makonhi asi kombi yandakwira inini yandiburutsira pashowground ndopataburukira. Zvatoti pandatodzika zvatondikatya madza mandatobvunza kondakta kuti kwechii zvikanzi ndopataakugumira. Saka ndatoona kuti zvakaoma zviri kuitwa panyika ino, zviri kuitwa navamunangagwa hazvisina kunaka. Kubva panguri yavakapinda kusvika pavava yezvinezvi hapana kana chavati vambotiitira. Chisvinu chaite izvezvi vava kumakombi zvaakutirwadza kuti tinoti tikadzikira pashowground tabhadhara dhora tonzi tokwira mashato kubva ipapo kusvika muno mutown 30 cents. Saka munhu pazuva ubata $2.60 kupinda muno mutown chete. Zvakangoma.
Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti danho iri rakatorwa nehurumende zvisina kuwirirana pakati pekanzuru, hurumende pamwe nevemasangano anomirira vagari vemuHarare. Nokudaro chirongwa ichi chinofanirwa kumiswa. Zvichitevera kunyunyuta kwaita veruzhinji, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaburitsawo mashoko ekubvumidza vemakombi kuti vapinde mudhorobha vachikandira nyoka mhenyu kukanzuro yeHarare yavati ndiyo yakatora danho iri isina kubvunza zvakakwana. VaMoyo vati hurumende ichagara pasi nevemakanzuro ose munyika pamwe nevemasangano anomirira vagari nechinangwa chekugadzirisa nyaya yekufamba kwevanhu kupinda mumadhorobha, vachiti danho rakadai rinofanira kutorwa pachinge pagadziriswa zvose zvinodiwa kuti veruzhinji vasatambudzike pakufamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.